wonguta batana se makansellers kuti tabatana nemanagement tikaona kuti zvakakodzera kuti murume uyu timurangarire timu kuti timuremekedze nekuchinja nzira inonzi Willowdale Road kuti ive Oliver Mtukudzi Road. Mamwe matanho atiri kutora kuda kuparuremekedzo kuvaindi vedu vanosanganisira vamukanya nemutambi wenhabvu mukuru anonzi George Shaya.
Tingati danho iri ramuri kutaura vagomba rakatotorwa here nekanzuru kuti richishandiswa?
Idanho rakatorwa nekanzuru mwaka ya asi ranga risati raimplimendwa zvazvo. Rakatotorwa vachiri vapenyu gore rapfuura. Iko zvinoizvi zvataita kurisimbaradza nekuriimplimenda nekukuudza mabharari mukuru ekanzuru kuti atange kuzviita. Idanho randakatotaura naadzimai vaoldays pandakaenda kunobata mumoko ndichivataurira kuti tinoda kuti tingedai.
Gwagwa uyu uchatanga kudaidzwa kunzi Mutukudzi rini?
Chatinoita ndezvekuti kana tisinga taita danho rakadaro takuchienda kumarecords kwedu tochinja tochitsvaga kunyora zvikwangwani zvisa ipapo tinfomawo mastakeholders edu kuti ndo danho ratatora. Tapedza kudaro tinozoita kaseremoni kafunction katinoita kekupa rodhi iyoyo zita izvairoro.
Tichitarisa mashandiro amunoita sekanzuru vagomba, munosungirwa here kunge muchiudza kana kukumbira mvumo kubazi rezvekutongwa kwematunhu?
Tinoita inonzi participatory governance weya tinokoshesa umwe neumwe ari mukati mekuta. Angava munhu zvake tinomuudza sekutaura kwataita ikoko, angava hurumende tinoiudza zvakare.
Mungatijekesere here meya Gomba kuti vamwe vanhu vane mukurumbira vamambotaura muchavapa ruremekedzo hwakadii?
Pane kuwirirana kuripo kwekuti vamapfumo vanofanirwa kupuhwa. Yatinoti freedom of speech inova inewe ine zvitarwa zvayo zvekuti munhu akangapuhwa izvozvo zvaanopuhwa ruremekedzo rwakaita sei anenge asingachabhadhare zvitero iri mukati meguta. Uyewo tanga tichikurukura nemakansellers edu ekuhousing committee kuti vange vachivapawo ruremekedzo rwekuvapawo senzi imwe chete yaangavakawo musha wavo semunhu anombopota achiashiridza kuna ridzoka sevechishira kuti daya paanouya anga achigarawo kumba kwake sevanhu vari kusumudzirawo nyika yedu kunze kwenyika ikoko kwavari. Zimbabwe yakuzikanwa nekuda kwevanhu vakakosha vakaita sevavo. Naizvo zvakakosha kuti tinge tichisumudzirawo mazita avo tichivapawo ruremekedzo.
Tiri kunzwa zvakare kuti pane urongwawo hwokuremekedza mutambi akaita mukurumbira munyika nepasi rose George Shaya.
Hongu, mukaenda kunyika dzakaita sanga United Kingdom muchaona kuti mukapinda mugraund akaita seManchester United Old Trafford Stadium nemamwe vanoremekedza zvikuru vanhu vanenge vakaratidza zvakapfurikidza mwero sana George Shaya. Vanotora nzvimbo iri mukati megraund imomo votaura ground side reground inonzi chakati nonzi chakati. Saka tafunga kuti zvakaisonakawo zvakare kuno kwati seZimbabwe nyika iri kuzama zvikuru kuti ibudirire kuti titorowo Vietnam stand yemufaro stadium toiti George Shaya stand. Izvi zvinosumudzirawo vatambi vechidiriki vaite shungu. Zvinoitawo zvakare kuti tisakanganwe mabasa akanaka akaitwa nevao vakaretaya mubhora vakaita savashaya ivavo uku kutanga chete but tinonzwi kuti vamwe vanhu vangabvunza kuti kosei musati maonawo kutamba kwapeter ndlovu kwamozi chongu. Aiwa tinozvinzwisisa pari zvinozvi tatanga navashaya.